mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 1 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vave 198.
America ingangozoda kuomesera Zimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe yatsvetwa mubhasikiti renyika dziri kunzi adzifariri zvachose nyika yeAmerica dzinosanganisira China, Iran neRussia.
America inopomera Zimbabwe mhosva yokupesvedzera kurwisana muAmerica.
Zvichazomanikidzwa kurega kuteerera zvichange zvataurwa nehurumende nekuti zvinenge zviri zvinhu zvisina maturo zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti harisi kuzobatsira hurumende kuisa vana vechikoro munjodzi yezveutano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pazana nemakumi manomwe nevasere 178. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nevapfumbamwe 29. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vachinyora padande mutande ravo reTwitter vakati vanhu vatatu vainge vabatwa necoronavirus kumashonaland central, rinova dunhu range rasara risina munhu ainge abatwa nechirwere ichi. Vanhu vari kubva kusouth africa, kuBotswana nekuBritain kunyanya ndivo vari kubatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera nguva yekuti vanhu vagare muDzimba kwenguva isina kutarwa vachivimbisa kuzeya danho iri mavhiki maviri ega ega. Asi nesvondo havana zvavakataura kuruzhinji kunyange kwapera mavhiki maviri, zvichireva kuti vanhu vachaenderera mberi nekugara muDzimba. Mumwe chiremba Dr. Brighton Chireka vanoti kuvhenekwa kwevanhu vashoma idambudziko guru sezvo chirwere chichizogona kunyanya kupararira iyo nyika isina zvipatara zvakakwana zvokurapa vanenge varwarisa. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi matatu nebapfumbamwe 139,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vave kusvika zviuru zvina 4,000. Vapora vanodarika zviuru makumi mashanu nezvisere 58,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu 6 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimwe mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru zana nezvina 104,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nechimwe 371,000. Vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu 2.5 million. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika vaRobert O'Brien nezuro vakashora zvikuru nyika yeZimbabwe pamwe neChina vachidzipomera mhosva yekuda kupesvedzera kurwisana muAmerica nekushandisa dande mutande reTwitter. Izvi zvinotevera kuurayiwa nemapurisa wechichena kwakaitwa mumwe murume wechitema George Floyd mudunhu reMinnesota. Hatina kupanisa kubata gurukota rezo kutizana nezimu enyika vasi kusise moyo sezo vange vasi tukudaira na remboja yavo. Asi Blessing Zulu we Studio 7 abata kweta rinorula kuzerudzevanu vari mkuru we sangano re Human Rights Watch kuchamembe kwe Afrika vadewa Mavinga.
Nyaya ye Zimbabwe ye kutuma varakashi kuti vawanze bopoto kana bembera pa dande mutande pa social media kungava kuzvigokera moto muziso nekuti iko zvino nyika yeAmerica yava kushora mashoko ari kubuda mumasaisai kunyanya kubva kuZimbabwe. Asi chokwadi ndechekuti kwese kunotyorwa kodzero zvako zvakakosha kuti mutemo utevedzerwe, zvakakosha kuti pave nematano anotorwa kusanganisira kuurayiwa kwakaitwa vaGeorge Floyd nemupurisa kuAmerica. Nekudaro tinotenda kuti mupurisa akazviita akasungwa ava muusungwa tava kutarisira matare edzimhosva kuti atambe nyaya yacho nenzira yakatsarukana.
Izvi zvakaitika izvi zvine mutsauko here nezvinoitika muZimbabwe vaMavinga?
Zvinofanana pakuti kuAmerica nekuZimbabwe kunoitwa nguva dzekuti kodzero dzevanhu dzinotyorwa. Asi zvozosiyana pakuti kazhinji zhinji kuZimbabwe kana pakatyorwa kodzero dzevanhu kunyanya nevanenge vari vemutemo vanga vamapurisa kana mauto, hapana matano anozotorwa nemutemo, hapana anosungwa. Ngatitore muenzaniso madzimai echidiki Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova vakapambwa, vakashungurudzwa, vakaitwa zvinonyangadza zvinonyadzisa masvondo maviri apfuura. Asi hapana kana mumwe chete pavanhu vakazviita akasungwa akamiswa pamberi pematare edzimhosva. Ndoo mutsauko uripo mukuru. Tikatora nyaya dzakawanda dzekodzero kudzokera kumakore ekuma1980 muZimbabwe panguva yegukura hundi, hapana vaisungwa, hapana vaimiswa pamatare edzimhosva. Zvoreva kuti muZimbabwe nharadada dzinotyora kodzero dzevanhu dzinozviita dzichizvigadzika sekuti vari pamusoro pemutemo. Ndoo mutsauko mukuru uripo.
Mashoko akadai kubva kuAmerica haazoite here kuti ide kuomesera Zimbabwe zvakare?
Zvinogona kudaro kuti Amerika ingangozoda kuomesera Zimbabwe nemhaka yekuti Zimbabwe yatsvetwa mubhasikiti renyika dziri kunzi hadzifariri zvachose nyika yeAmerica dzinosanganisira China, Iran neRussia. Ndokusaka tiri kuti zvakakosha kuti vanotaurira hurumende nevaya vanozviti varakashi vapote vachitimudza mashoko avo pavanotaura nenzira yekuti chakakosha kuva kaukama nenyika dzepasi rose, kwete kupokana kana kupotsera mashoko. Isu tichizoda rubatsiro nekuyanana senyika yeZimbabwe nevavakidzani nedzimwewo nyika kusanganisira yeAmerica.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa Mavinga vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kugara yaziva kuti varairidzi havasi kuzoenda kubasa kana zvinhu zvakataurwa nevarairidzi kuti zvitange zvagadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa zvisina kugadziriswa. Mutungamiri weAtuz vaOpet Masaraure vaudza Studio 7 kuti varairidzi havasi kuzobatsira hurumende mukuisa vana vechikoro munjodzi, naizvozvo havasi kuzoenda kubasa kusvika zvinhu zvese zvagadziriswa. VaMasaraure vanoti hurumende iri kukurudzira varairidzi kuti vasaiteerera sezvo ichitaura zvisina maturo pachinambo chekuratidza kuti inogona kuchengetedza utano hwevana vechikoro pamwe chete nevarairidzi. Taedza kubata gurukota rezvedzidzo dzeprimary nesecondary vaKen Matema asi vange vasingadairi nharembozha yavo.
Hurumende iri kumuti kutaura zvekuti zvikoro zvingangovhurwa chero zuva saina kana musumwe chete wairi kutaura kuti iri kuisa mari kuti zvikoro zvikwanise kuvhurwa. Mutsvagurudzo dzatakaita isu takaona kuti kunotodiwa mari inodarika mabhiriyoni magumi nemashanu 15 bhiriyoni mari yemuno muZimbabwe iyo yatinofunga kuti yatowedzera nenyaya yeinflation pamwe yakutosvika kuma 18 bhiriyoni. Hurumende haisi kutaura kuti mari iyi vanayo kana kuti havana. Mari kana ichinge isina kuwanikwa zvikoro hazvikwanise kuvhurwa nenyaya yekuti tiri kuti maticha kuti nevana kuti vadzokere muzvikoro vanoda kutanga vateswa ropa ravo raongororwa vaonekwa kuti havana utachiona here hwedenda recovid. Tinodiwawo masanitizer, kunodiwawo mvura yekuti vana vageze, kunodiwa mamaski, kunodiwa zvimwe zvekupfeka kuti maticha nevana vakwanise kuzvichengetedza. Kana zvinhu zvese zvisinge zvisati zvawanikwa zvikoro hazvikwanise kuvhurwa nekuti zvikange zvavhurwa tinenge tavhurira denda iri ranetsa kuti riparadze vana vedu, riparadze vadzidzisi vedu, zvinove zvinhu zvatisingatarisiri.
Kubva zvamaita musangano negurukota rezvedzidzo, pane zvamakambonzwa here zvichibva kuhurumende pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro?
Hapana chinobatika chiri kutaurwa chavari kutaura izvezvi. Vanoramba vachingosimbisa kuti ivo basa ravo nderekupa education, saka vachaita kuti zvikoro zvikurumidze zvavhukwa. Asi tinoramba tichiona kuti hapana chavari kuita chekugadzirisa matambu nhuna dzese dzatiri kugara tichidoma kwavari misi nemisi. Takavazivisa zvakare kuti kuti zvireruke panoda kuti paumbwe task force inofamba muzvikoro ichiona inenge ine vanhu vekuedukation, vekuministry, maunions nemamwe mastakeholders vanosanganisira vamiriri vavabereki kuti tione zviri kudiwa muzvikoro kuti zvikoro zvikwanise kuvhurwa. Havana zvavati vaita zvakare kuti tizadzikise nyaya iyi. Inoi nyaya izotipa muono wakajeka wekuti tochidii nenyaya yekuvhurwa kwezvikoro tambopinda pagiraundi tiri pamwe chete naivo vanoita zvekutungamirira nyaya dzidzo.
Kana zuva rokuvhurwa kwezvikoro rasvika kukasinzi, zvikoro zviri kuvhurwa musi wakati, imimi munoita sei sevarairidzi?
Nyaya huru yatosara izvezvi tichiwedzera panyaya dzatu vatiri kuchema idzi. Pane nyaya yemihoro yedu iyo yatoparara zvakanyanya zvekuti chero munhu achida kudzokera kubasa haachakwanisi kudzokera. Saka nenyaya yembiri yekuchengetedzeka kweutano hwedu nenyaya yekushayikawo kwemari hatikwanisi kuzoenda kumabasa kana chero zuva rikadanwa riri ripi zvaro. Kana nyaya dzatiri kuchema nadzo dzisati dzagadzirwa tichazomanikidzwa kurega kuteerera zvichange zvataurwa nehurumende nekuti zvinenge zviri zvinhu zvisina maturo zvinoisa paupenyu hwevanhu munjodzi. Uye varairidzi vacho pache zvavo havachakwanisi kutodzokera kumabasa nenyaya yekuti mhoro yavo yayeredzwa nekukwira kwemutemo.
Avo vange vari mutungamiri weArtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Daily News bazi reUnited Nations rinoona nezvekubatsira vanhu reOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs razivisa kuti Zimbabwe inoda mamiriyoni makumi matatu nemaviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kurwisana necoronavirus. Chronicle rinoti varidzi vemakombi muBulawayo vari pasi pekambani inonzi Chova Mubayiwa Transport Cooperative vaenda kumatare edzimhosva vachirwisa kurambidzwa kwavo nehurumende kutakura vanhu. Hurumende yakarambidza makombi kutakura vanhu ichiti kambani yeZupco ndiyo yega inofanira kutakura vanhu. MuChronicle mekare mukuru pachipatara chemupilo Dr. Solwa Yongwenya vazivisa kuti huwandu hwevanhu vane coronavirus pamupilo hospital hwakwira asi havana kutaura kuti hwakwira zvakadini. Zimlife.com mune nyaya yeAmerica ichiyambira nyika dzayati vavengi vayo kusanganisira Zimbabwe kuti America haizi kuzokanganwa mashoko adziri kutaura pamusoro peAmerica mushure mekuurawa kwemurume wechitema vaGeorge Floyd nemupurisa wechichena. MuHerald, sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti vanhu muZimbabwe vasafundiswa nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vane chirwere checoronavirus, asi kuti varambe vachiita zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Simba here vashamara vose vestudio 7. Ni ndinoitwa baba Keketso. Tiri kuno kuJohannesburg, South Africa. Inini ndakabatikana zvikuru ndikushushikana nekuda kwemutongo wakabuda musi wechishanu unoti iwo MDC Alliance ari sibato. Ndinoda kumbobvunzwa kuna iwo amunangagwa kuti kana iwo vakumutongo wako tinhasi ari sibato. Kumuma elections a 2018 takambopinda sei, vanhu vakavhotera sei kuna Chamisa wacho ari mutungamiri MTC Alliance. Ndokumbiro vandipindiro ipapo kozi zvikundishungurudza zvikuru. Kana vachiti harisi batoka tinochinja kahedu zita, zita rinochinjika. Asika ngatidzokereka titangidze election tongoti 2018 hasina kuita election. Totangidza election toona kuti anohwina ndiani, kozi tongoti Chamisa chete chete. Ndatenda zvangu.
Makadi ikwapo vashamarari vedu vepastudio 7 vanotipa nyuzi chaidzo dzechokwadi. Chokutanga ndinoda kutendai zvikuru sei. Ini ndinoitwawo Farai Mutero, ndiri kuno Cape Town. Handina zvangu batora, ndinoenya kutsigira, asi ndaakutsigira MDC Alliance nokuti zvekutiwa nezano kubva kumakota ayo zvichiuya nezviri kungoitika manewspaper neZBC ayo, zvose zvavari kuita kuzama kutsigiziri kureva kuti ane bhora ndiyano mako, kureva kuti Chamisa ane chokuita nezvo. Ndaakutomusapota kumudira zvava kuita izvozvo. Saka ndinoda kukurudzirawo nehama dzose dzanga dzisingaiti zvepolitics, kaitotsigirai kumakwa kuitwa Chamisa kureva kuti ndiani bhora. Saka ndobva nepundutso yedu ipapo, zvava kumuita nezvavari kuita zvese zvava kuita zvemakuru zvaakutotipawo simba kuti nesewo richisapota MDC iyoyo. Zvamboita sei kuti zvisvike pakudai, vanhu vovhotera maMPs votoregwa maMPs aya nemakoti nezanupf. Aiwa, dai tachingobatana, taita chinhu chimwe chete, tachitonoita strike yakapinga muHarare mese, muZimbabwe mese, kuona kuti vachaurayana. Chichitochinja zvinhu nokuti tikaramba tichivasekerera takuurayigwa nyika takatarisa. Ngatichibatanai zvechokwadi tese.
Ndadiko kustudio 7 ndataura nenyaya Monzora akaba constitution yedu. Taigoenda kumavhoti sei kuti tisina constitution? Zvino chandinoda kumudza ndechekuti ingawani Joseph akapandukirwa nevakoma vake, Chamisa aizotadza kupandukirwa naye Monzora. Ngaabvunze nae Mujuru anomutaurira zanisa siye yavadhambai. Chichinonzi kupe nae Mujuru vaikosha vakarigandege kwakuti ivana kupava. Tichavaona vabata rushaya pa2023. After 2023 vachabata rushaya vadhambwa nezanisa.
Makadiko vashamarari vestudio 7 nevatereri nemivose zvizvarwa zveZimbabwe, tinoti makadi zvenyu. Zita rangu ndoitwa Lambe, ndiri pana paparengo Tainof Nyajena. Ndinoti kune vana veZimbabwe vari kuchema zvichemo zvavo zvisinganzwike, zvisingagamuri chirike, tiisei kumaoko aMwari nokuti Mwari ndiye anogona. Nerimwe rezuva tichapindurwavo. Saka ivaine kunamata pamhuri papo, musanyanya kunyunyuta. Tinoziziva zvinorwadza kuchema musapindurwa. Muchema muchidawo chikafu, rubatsiro, mushano rwekubatsirai. Mwari achakuitirai zvakanaka, tiende.
Studio 7 apo kumativimana ose enyika, hama dzaMwari, vana veZimbabwe, ngatiteverei Chamisa ari kuda kutiisa kunyika yenzira iri. Kwete zvana chokozani kupe, kwete. Chamisa woye, Chamisa woye. Hatimbofi takasiya kuvhotera Chamisa, pamberi naChamisa. Kurumbeko svanta, miraise mikono, musadleveze gwene vamwe varume. Sabati gwenera mwalarume. 2023 chamisa mu office. Kwete zvakawanda izvo. Iwe tuma iwe wakaziva sei kuti tokozani kupe. Ndiye MDC chayo chayo kana kuko kuti mwimwi MDC yoyo yatokozani kupe nezano PF hamuzvi pamwe chete. Wakaudzwa nani kuti mwana wepa next door asi mwana wababa veipapo iwo usiri mwana wepo usiri webaba vacho wakazviziva sei Tsamisa oye pamberi nemufana pamberi nemukomana pamberi nevechidiki atonge nyika Josepha chaiye akatonga nyika yeIsraeri achibva kunofudza makwai tatamisa pamberi newe musakwere muchivhundusidzwa namwavarume
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchikudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vanhu mumaguta mazhinji muamerica vari kupinda mumigwagwa vachiratidzira zvichitevera kufa kwemumwe murume wechitema George Floyd uyo akafira mumaoko emapurisa akatsimbirirwa pahuro nevhiri reumwe mupurisa Vanameya vemaguta makuru Los Angeles, Chicago, Philadelphia neMiami vayambira vagari vavo kuti vasapinda mumigwagwa. Magavana ematunhu anosanganisira Georgia, Kentucky, Ohio, Colorado neTennessee vakashedza mauto eNational Guard kuti azobatsira mapurisa mumatunhu aya. Vanodzisa zvemabhizimisi paDeFry University muOhio muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti kupunzwa nokupiswa kuri kuitwa mabhizimisi mumaguta makuru muAmerica pamwe chete nokuvhiringa kwaitwa mabhizimisi necoronavirus zvasvitsa pasina kunaka nyaya dzezveupfumi muAmerica. Vatizve nyika dzakaita seZimbabwe dzinogona kudzidzawo kuti basa remauto ndere kuchengetedza vanhu kwete kurova kana kupfura vanhu.
Chiri kuitika mazuvano kutsamwa kunyanya kwavanhu vatema vomuAmerica zvina varungu vomuAmerica vari kutsamwa mabatsirwo ari kuitwa vanhu vechitema zvichisimukira panyaya vaGeorge Floyd vaka usirwa pasi vamapurisa vakatosungwa nechekare kune simbi vakaiswa mugukumusana ukuno kubva vaiswa idzi ravo pahuro kusvika vafa vatandadza vafa vachichema kuti handisi kukwanisa kufema saka kufa kwavanhu vatema zvichienderana namasungirwo avo namabatirwo ava anoitwa namapurisa muAmerica zvinenge zvatinyanyei kunyanyanyanya zvokuti vanhu vari kuona kuti aiwa hatingarambi tichibatwa mabatirwo iwawo saka tinoona matauni akasiyana-siyana matunhu akasiyana-siyana muAmerica nokukura kwayo ivi vari kuratidzira vamwe vanozopedzisira vakuputsa-putsa zvinhu zvakasiyana-siyana namabhizinesi vachizodirwawo matiegasi namapurisa saka inenge nyika isina kunge yakagatsikana nenyaya yepfungapopoto idzodzo zvinoenderana kubatwa kwavatema kunyanya namapurisa racism yatinoti racism iyai ndo yatisisapatiri panapa
kusvika pari zvino pane zvati zvaitwa here nemapurisa kana kuti nevakuru va
paitwa zvinhu zvikuru zvimwe zvisati zvamboitwa muhistori yeamerica kuzama kupedza ndo mademonstration iwaya plasi nokuchengetedza vanhu pamwe chete noufumi hwenyika hwakaita samabhizinesi tinoona kuti magavhena amastates ane chitsama abva atora masoja tinoti national guard iyai kuti ibetsere mapurisa asi zvakanakira masoja okunyika yeamerica kana adaidzwa saizvozvo haazoitisa masoja okuzimbabwe anoenda akunorova vanhu zvinoreva kuti masoja okuna ana Zimbabwe nedzimwe nyika anenge asati asadzivirira vanhu kana akurova vanhu omuno masoja kana adaidzwa saizvozvo anenge asina kudaidzwa kuzofura vanhu sezvatakaona kuZimbabwe anenge asina kudaidzwa kuzorova vanhu sezvatinoona zvinoitwa masoja okuZimbabwe aiwo anenge adaidzwa kuzochengetedza upenyu hwavanhu pamwe chete nokuzochengetedza ufumi hwenyika zvinova izvo zvinhu zvikuru zvikuru zvatinotarisira kuti hurumende dzose dzinosanganisira nezimbabwe dzinofanira kunge dzidzidzisa masoja adzo kuti kana vazodana masoja kuzama kubetsera mapurisa handi kuti chiro vai vanhu vamunofanira kana kuuraya vanhu vamunofanira kunge muchichengetedza
pane vati vasungwa here pamusoro penyaya iyi
mupurisa iye pachake wakaita zvaakaita kuna vaGeorge Floyd wakasungwa asi vamwe vatatai vasati vasungwa vari kunziwo vachiri kumboongorora kuti vangasungwa nemhosva ipi nokuti zvavari kutsanangura ndezvokuti kusunga mapurisa handi nyore nokuti mapurisa agara ane rimwe simba ravo raanofanira kuita pakusunga munhu saka vari kumbonatsokuongorora vasati vasunga vatatava kuti isimba racho rina mapurisa iro ravakapuwa nomutemo ndiro ravakashandisa here kana kuti vakazenge vawedzeredza kusvika munhu azofa ivo varipo
kana tikatarisa uwandu hwevanhu vari kuratidzira pamusoro penyaya iyi takabatanidza zvekare nenyaya yagara ichinetsa yezveutano yeCOVID-19 zviri zviviri zvinhu izvi zviri kuitei kunyaya dzezveupfumi muAmerica
zvinhu zviviri izvi zvihombe chaizvo zviri kutowedzera kuuraya upfumi hwenyika yeAmerica zviri kutoita kuti upfumi hwenyika hwanga huchitodzakira nechekare nokuda kweCOVID-19 hurambe huchidzakira
ko mutungamiri wenyika vaDonald Trump pane zvavari kuitavo here kudzikisa kushatirwa kwakaitwa nevanhu
mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoratidza sokuti vari kuremerwa kuita kunyanya kunyora kwavari kunyora panaana Twitter apa zvinenge zviri kutokutidzira kutsamwa kwavanhu vatema navamwe vanosapotawo vatema kuna varungu vakawanda zvikuru vanosapotawo vatema iva vari kunyanya kutokutidzirwa saka ndinoona sokuti vaTrump vari kukonewei nenyaya dzokuti havana havo experience yeruzivo rwokuti kana zvinhu zvasvika pazviri apa mutungamiri wenyika unomira pamberi penyika achizama kuti vanhu vayanane kwete kuzama kukutidzira saka vanenge vari kukonewa ipapo
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7
zvinoposa kuti vaipfekwa naJennifer Lopez iwe samero jekiseni usada kushaina necheni painouya kuno inenge chinuwani chandinofarira pero ndechekuti weripfeka unenge wakapfeka chero ukatenga kana shetu mupero usimukira kumunasi ariko kubudasi ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare nekuti chitsaru chemumwe chicha chemumwe saka nongedza nechigunwe ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare kunyange chida ulani yaipfekwa nachekichani
pero kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna King Shady sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vari zana nemakumi manomwe nevasere 178 America inopomera Zimbabwe mhosva yokupesvedzera kurwisana muAmerica rimwe sangano revarairidzi rinoti harisi kuzobatsira hurumende kuisa vana vechikoro munjodzi yezveutano tashika kumagumo ichirongwa chedu chanasi ivai nesu zvekare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isikati